manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo ndira 7 2017. Makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano revashandi reZCTU rorwisa kuti mitengo yezvinhu idzikiswe kana kuti mihoro yevashandi yokwidzwawo kuti ifambirane nekukwira kwemitengo uku.
Tamboyedza kuti tingataura nehurumende kuti iri kutora matano api kuti nyaya yemitengo ikadziriswe.
Vakaremara munyika voudza vemapato ezvematongerwo enyika kuti vanodawo chidimbu chinopfuura zvikamu makumi maviri kubva muzana pazvigaro zvichakwikwidzwa pasarudzo dzegore rino. Muchanzwa kubva kuna Praxidus Jeremiah weStudio 7 uye achatipa chirongwa chechitendero muhurukuro yaakaita naPastor Dale Gurajena vekereke Fortress of Faith Tabernacle iri muBrooklyn muNew York muno muAmerica. Sangano revashandi reZCTU rinoti riri kurwisa kuti mitengo yezvinhu idzikiswe kana kuti mihoro yevashandi yokwidzwawo kuti ifambirane nekukwira kwemitengo uku. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti zvinorwadza kuti vezvitoro vari kungokwidza mitengo yezvinhu asi pasina chiratidzo chekuti chii chiri kukonzera kukwira kwemitengo uku, vachiti sezvo zvinhu zvakaita semitengo yemafuta isinawo kubatwa-batwa kana kukanganiswa. Vamoyo vanoti vakabvunzawo kumukuru weReserve Bank of Zimbabwe Dr. Jen Mangujwa kuti vanzwe kuti zvii zvikonzero zviri kuita kuti mitengo ikwire, asi vakaudzwa kuti hapana chiri kuonekwa chiri kukwidza mitengo. Vanoti vari kutarisirawo kugara pasi nevemabhizimusi kuti vanzwe kudivirawo panyaya yemitengo, asi pari zvino vari kuita kurudzire kuti mitengo yezvinhu idzikiswe. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Tamboyedza kuti tingataura nehurumende kuti iri kutora matano api kuti nyaya yemitengo igadziriswe. Hatisi kuwana mhinduro, kana yakakwana kuti zvikonzero ndezviti. Mabusiness people haasi kutaura kuti zviri kukwidza mutengo ndezviti, asi pakukurukura nevamwe vehurumende kunyanya Reserve Bank Governor weZimbabwe ari kuti hapana tingati pachirungu justification yekuti mutengo yezvinhu ikwire. Vemabhizinisi vasi kutsanangura zvakakwana tingati zvinokonzeresa kuti mutengo iendere pamberi chingokwira zvisinganzwisisiki.
Saka munoona kurudzire yenyu yamuri kuita iyi ichizotambirwa here naiwe mabhizimusi ava?
Iyo zvino tiri kuedza kuti titaure nevatinoti organized business associations vana MCOs. Tangirisa tawana nguva yekugara navo pasi kuti vatitaurire kuti mamembers avo chii chavari kunyunyuta nacho, chii chiri kukonzeresa kuti mitengo irambe ichikwira. Tangirisati tawana nguva yekugara pasi nevanomirira vemabhizinesi.
Saka munotarisira kugara pasi rini nevemabhizinesi tichiona kuti nguva iri kufamba?
Tataedza kuti titaure neveorganized business. Zvataona isisi ndezvokuti hapana kuwirirana ikoko because ivo vanomirira mabusiness vanenge vachiratidza kuti havana mandate kubva kuma members avo.
Avo vanga vari munyori mukuru wesangano reZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZim Rights rinoti rinotambira nemufaro urongwa hwakaitwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC hwekuwedzera mazuva ekuti vanhu vanyorese kuvhota kubva musi wechitatu svondo rino kusvika musi wa8 kukadzi. Mukuru weZim Rights Vaoke Machisa vanoti izvi zvinoratidza kuti ZEC inoteerera zvinotaurwawo nevamwe vane mapoka anoshanda nechekuita nesarudzo vachiti vanoimbawo kuti veruzhinji vakanga vasina kukwanisa kunyoresa kuvhota vachatora mukana uyu kuenda kunonyoresa kuvhota. Ngatinzwe hurukuru yataita navamachisa pamusoro penyaya iyi.
Regai nditange nekupa kutenda nekuisa maoko mazuva ano vanotipa chislang kupa sando dzavo kuZEC nekutambira zvichemo zvikuru zvinobva kucivil society nemapoka akasiyana siyana kuti aiwa pane zvidinga mupini zvakasangana nevanhu mafezi 4 anga aripo mafezi mana ayaya. Saka ZEC yakatambira zvichemo zvekuti dai waro vaiwo nguva yekuti mhuri yeZimbabwe inde kunoregister. Saka ndosaka vakazoti aiwa kubva musi wa10 January kusvika musi wa8 February gore rino ra2018 vari kuenderera mberi vachiregister vanhu vemuZimbabwe vanga vasati varegister kuvhota. Uyezve tinotambira chirongwa ichochi nomufaro nokuti kune vanhu vasina kukwanisa kuwana mukana wekunoregister nezvibingaidzo zvakawanda munorangarira kuti pakazotaurwa nedare kuti avo vanga vasinzi havasi vagari kana zvizvarwa zvemuZimbabwe havasi vagari vemuZimbabwe angazi maaliens pachirungu vakuzokwanisa kuvhota. Izvi zvakukwanisa kutipawo nguva yekuti tikurudzire nemashandiro atowanzoita isu ekuita bembera tiinda tiita maroad show tichinokorokodza vanhu kuti vaende kunoregister vhota zvakutipawo mukana wekuti tisvike kuvanhu vakaifanana naivavo. Uyezve zvematongerwo enyika pafezi yechipiri kupinda kune yechitatu zvanga zvipanga pasina kumira zvakanaka zvekuti vanhu vazhinji havana kuzokwanisa kuwana mukana wekuzoenda kunoregista kuvhota.
Taiona kuti muzvirongwa zvapfuura maishingaira kukurudzira vanhu kuti vaende kunonyoresa kuvhota. Munoona here vanhu vachizotambira kurudziro yenyu iyoyi zvakare?
Isu tinotambirwa zvakanyanyisa. Pane zvataiita tichati wedzerei nokuti kanguva kacho kadiki mwedzi hauna kunyanya kukuraba wakanyanya kuti pfupikei. Saka tichanyanya kushambadza zvakare nezvataingoita izvozvo tichiita madoor to door, tichiita maroad show edu, tichiindawo kwakunzvimbo dzatinofungira kuti vanhu havana kunyatsowana dzidziso yakakura. Saka haiwa chandoziva ndechekuti mhuri yeZimbabwe kana yakateerera chitorai mukana uno kuti pane uyo asina kunoregister kungokwenya ari padii pako kuti wakaregister here. Kana asina kunoregister hatiwani kwei tichikurudzira mhuri yese kuti ngavaende vanoregister. Musapa vana sadza vadarika 18 years vari mumba vasina kunoregister kuvhota ndokuti vawane choice yekuvhota kana kusavhota. Asi kana usina kuregister hauna choice.
Tinozwa kuti mune manga matunhu vamachisa kuchine nyaya dzekubvundutsirana kana kutyisidzirana dzekuti vanhu vanonzi tione mavhota registration slips kuti vanyorisa kuvhota here. Mashoko apa hamungataurawo kune vachiri kuita izvo.
Vatenge tangobata chete tinoimuendesa kumatare nokuti iko zvino matare hachisiri yekumbotamba naoba. Zvatiri kuita takamwaya mamonitors kwese sekuti vangoona munhu achifikidzira umwe kuti tipe serial number kana kuti we uchaonekwa uchidai akabatwa ndiye achaudza vanhu.
Avo vanga vari mukuru weZim Rights Vaoke Machisa vari parunare neStudio 7. Vakare mara munyika vanoti vemapato ezvematongerwo enyika vanofanira kukoshesawo raramiro yavo vachiwapawo chidimbu chinopfuura zvikamu makumi maviri kubva muzana pazvigaro zvichakwikwidzwa pasarudzo dzegore rino. Pasina izvozvo havasi kuzovhotera mapato anenge aramba izvi. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
vachitaura neStudio 7 vakaremera ava vanoti vanoda zvigaro muparamende nemumakanzuru kuita kuti vakwanise kumirira zvido zvavo zvakakwana. VaHenry Chivhanga, mutungamiri wesangano rinomirira vakaremara munyika reDisability Amalgamated Community Trust kana kuti DACT, vanoti vanhu vakaremara vanogona kuvhota vanosara pashoma kusvika miriyoni imwe chete, nekudaro vemapato vanofanira kuvabata zvakanaka kana vachida kukunda musarudzo.
Chokwadi, sezvakaitwa kumadzimai neyouth vakapiwa kota yavo yakatostetewa. For instance, kuyouth vakapiwa 20% patinoziva kuna amwe mapolitical parties. Isusu tinotarisira kuti hatishayiwi less than that 20% tichikwidzawo kumusoro kuti tigone kuwana representation yedu. Nyaya iripo ndeyekuti mapolitical parties anofanira kutitora seriously nemhaka yekuti muchaona kuti maelections ekumashure vana vatsvangirayo vaiwana ma 1.2 million mavotes vava vachiita kuma 1.4 vongozivo kubva pedo pedo. Missing vote yanga iripo ndeye vanhu vakaremara, because about 800,000 are eligible voters yevanhu vakaremara. Imagine a political party inoda kuita harness vanhu ivavo, zvirokwazvo zvirokwazvo inobva yahwina.
Pastor Kafa Mgwadi, avo vasingaoni vanoti gore rino vanofanira kupinda musaradza wekukwidzana nevamwe.
Vanhu vemapolitical parties akasiyana siyana vanonyaya kuzoda kushandisa vanhu vane urema nekuvakurudzira kuvhota panguva yezvekuvhota, asi vasingavarangariri kuti vanofanirawo kuvaone masiti dzavo. Saka isu tiri kuti this time kana mukasatipawo quota system yedu about 30% kumapolitical parties ose, ini ndakamirira vanhu vane disability nevamwe vangu, you are not going to get any vote yevanhu vane disability. Tinoboycotta my elections. Izvi tiri kuzviudza imi vemapolitical parties ose, whether ku ruling whether ku opposition, tiri kuti this time zvakwana zvokuramba muchingotishandisa moti ignore kana my elections apera.
Vachibvanga vanowedzera vachiti mapato mamwe anongovimbisa asi vasingavapi mukana, nokudaro gore rino vanotarisira kuti mapato aya achaita sekuvimbisa kwavo.
Nyaya iripo ndeyokuti zviya zvokuudzana mashoko epamuromo asi asingaonekwi muzviito hazvichagoni. Nyaya iripo ndeyokuti political party iri serious nokushanda nevanhu vakaremara inoonekwa mumabasa ayo okuva pavo kota yavo yokuti zvibude pachena kuti ndevapi vakaremara vari kumira mumaconstituency mungava mumawadzi. Asi chatinorangarirawo ndechekuti mapolitical partieswo haagoni kungodoma munhu from nowhere asiriwo within the political mainstream yepati yacho. Saka nyaya iripo ndeyokuti vanhu vakaremara ingava vaparticipate mumapolitical issues enyika yavo, kuitwa kuti mapolitical party kavoda kupa kota vagone kuwana vanhu vokupa kota iyoyo.
Nemapato ezvematongerwo enyika ataura neStudio 7 vanoti vanoremekedza pfungwa dzevakaremera dzekukwidzawo muzvigaro. Mutauriri weNational People's Party NPP vaJefferson Chitando vanoti musangano wavo une bazi rinomirira vakaremara iro rine mutemo unovabvumidza kukwidza zvakaenzana nevamwe pasina zvezvikamu.
Isu tinobvuma kuti munhu kuremara nhengo dzomuviri hakusi kukuremera kwepfungwa, tinge takangofanana. Saka tiri kutaura kuchiti vanhu vese ava sepati tinovakurudzira zvikuru kubva kunational executive yedu kukapinda kumastructures edu, tinotova nemunhu anenge akamirira vanhu ivavo. Izvo zvinoita kuti ivovo pamacouncelors vanofanirwa kuva varipo, kumadzimai vanofanirwa kuva vanotsvaga ivo vakaremarawo vanorama nourema, nakumacouncelor, kuma MPs, kuma senator, kwese kwese tirozvitsigira chaizvo. Hapana zvatinoramba izvozvo.
Apo mutauriri weMDC inotungamirwa navamogeni Tsvangirai vaObed Gutu vanoti bato ravo rine mutemo unoremekedza vakaremara uye kuti vakwikwidze sevamwe pasarudzo. VaGutu vaendera mberi vachiti bato ravo richiri mubishi rekugadzirisa kuti ribude nechikamu chinofanirwa kupuwa vakaremara pakukwidza, uye vanotambira vose vakaremara nemaoko maviri kuti vauyezwe kukwidza mumusangano wavo. Studio 7 inakwanisa kubata vezanupf kuti vandipewo pfungwa dzavo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Z Sangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti apo zvikoro zviri kuvhurwa nemusi wechipiri svondo rino hapana shanduko hombe kubva kune zvavaichema nazvo mugore rapera kunyange hazvo pave neimwe hurumende. Mutungamiri wesangano iri vaobet masaraure vanoti chikuru chavangangotenda ndechevimbiso yemari dzavo dzebonus idzo vakavimbiswa nehurumende uye vanotarisira chero nguva kubva mwedzi uno.
Ndiyori tisimbiche kuti hurumende ikwatiri haisi kumboratidza uhutsva hwayo zvine zvinyuso zvakawanda kudarika zvatifadze tichitarisira kunyanya kukwira kuri kuita mapuraizi muzvitoro zvinhu zvekuwedzera kudhura asi masalari yedu akapedzisa kuwedzerwa 5 years apo tinova kuti kuti akabasa kwati kuita matiya mazhinji achatambudzika kuti adzokere kuzvikoro achaya mari dzekutokira mapurasi chaizi nenyaya yekuti mari dzavo shoma izvozvo dzanga dzatopera. Tiyatika zvetuwekeikina achitanga nyaya yedu yaprofessional council yatinongogara tingonyinyisa nayo iri kutoratidza kuti yavepo pabhajeti asi minista wacho asati aratidza kuti ada kuita mareformu pazvichemo zvese zvataitaura zvinosanganisira kuti vanhu vanotita mubhodhi racho nari kuregureta profession vachange vachapoindwa naminista vatirikuona segwara rekudzvanyirira sezvatatavai kungoshayiwa kuri kuita mari kwatagara tichema napo kwatakaita kuti zvoita kampeni yefocus out mari ichiri kungoshayiwa kumabhengi chero vanayo havari kungorapa vachinzi hakuna dzinoi zvinhu zvokuita kuti vanhu vawedzere kutambo. Tingangoti pamwe chatingangoti tingafadze ndechekuti chivimbiso chatiri kuramba tichipiwa sekuti bhonasi redu riri kunzi richauya ndochega chinhu chingaite kuti tizokufara.
Ko panyayawo yemashandiro amunoita zvikuru imi vanoshandira kumaruwa muri kutarisirawo here shanduko muna 2018?
Vashandi vekumaruwa tatotanga ratiku yatiri kuti restoring teacher legacy netimu yedu yegore rino kuti tikuda kutorwisa zvemhanda masimba chaizvo kuti magariro edu aite zviri nani tarisa nyaya yekuti vanhu vanogara nzvimbo dzakasaririra socially isolated zvekuti hakubati manetwork zvenguva havana togara pakatarukana ndopati kuti dai hurumende yapindirawo ichipa raw allowance inokwanisa kukombanzeta from hardshipsanosangana nevanhu vari kwavanogara ivavo hapana chachinja asi chatiri kutotarisira isu ndechekuti tida kutoti tiwedzere simba pakurwisisa kwatinoita kuti dai kugara kwedu nemumashandiro wedu ange zvichiimpro.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano revarayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaobet masaraure vari parunare kuwedza nestudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iye zvino tomboenda kuna Ivan Zininga weStudio 7 kuti tinzwe zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambira ine mufaro muchirongwa chedu chatinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Chirongwa ichi munombochipiwa na Blessing Zulu mazuva ose, asi nhasi muri kuchipiwa neni Ivanzi Zininga. Nasi taita rombo rakanaka rekuwana hurukuro na muzvare Olinda Chapel ve Olinda Chapel Foundation. Totanga nekubvunza kuti iyi yamuri kuti Olinda Chapel Foundation ndivanani yakatanga sei uye iri kuenda kupi?
Foundation yakatanga iro gore ratabara 2017 and they really vasikana vechidiki nevakadzi vari kutambudzika gender equality kuti vakwanisewo kutowa upenyu hwakanaka neramangwana zvakatangira kubva patakaita the Olinda Chapel Foundation Haiti and then gore rese tanga tichicollecta madonations our campaign ya 2017 yenge iri yemasanitary pads because sezvakunongozivawo kuti masanitary pads anodhura zvisingaiti kuZimbabwe adhura kudaro anoshayikwa kazhinji kune vanotambudzika vasingakwanisi kutenga but chii chinenge chichidiwa nemusikana kana nemukadzi wega wega
takaona kuepworth kwamaitenderera uko maonero enyu makatarisa upenyu hwevana vadiki nemadzimai amuri kushuvira kubatsirai wakambomira sei
zvinhu zvinotambudza zvikuru ende zvinhu zvinorwadza nokuti pakambotanga kubuda nyaya iyi matsananguro ayakaitwa zvakaita kunge manyepo makuwa saka kune vanga variko vakati aiwa nemamboya kuchiita sezvimuzvionere omega kuti ndo zviri kuno ndikadaidzo vamwe vezera rangu vandingana kudamisasiwa ana Titan ana AC Lumumba ndiyemwe wacho wakanda wandakanyanyodaisapo nokuti pakabuda nyaya iyi akambotimire mire achiti aiwa kunyepa haziko zvakadaro saka ndakati aiwa kana zviri zvogatiende tese sezvo zvanzi vaibudzwe zviri kuitika kuno kuta pataenda tese takati wandei neve vamwe vanonzi ana Atas Africa vari kuitawo 16 days of activism inonzi gender based violence takaenda navo
saka vana ava muchivabatsira takaona kuepworth ndokwakanyanya kukurumbira kwamakafamba zvakanyanya ndanzwa mataura mamwe nevamwe vechidiki vamakanga muchibatsirana navo muri kutarisira kuti rubatsiro urwu rucharamba ruchikura kusvika kupi
chandokurudzira ndechekuti vamwe vavevezera reduwo vanoita mabasa akasiyana akasiyana vanokwanisawo kuitawo zvavanokwanisa kuita mubatuna avanenge vari tichimbotsanangura zvangu pasocial media yavo yangu inini ndakambotsanangura kuti tese tango mavolontia munyika medu kana uri nesi paunomboyo uchivhakachawo unogona kuitawo voluntary work yako uripo kana uri dokta unogona kudedicatewo zuva rimwe chete raunokwanisa kutendepo kuzvipo ichi uchitarisana nezvirwere
tinokutendai vanzvadzi Olinda Chapel nekupinda muchirongwa chedu chanhasi avo vanga vari muzvare Olinda Chapel muchirongwa chevechidiki chamapiwa nhasi neni wenyu Ivan Zizininga ndakamirira Blessing Zulu.
Ivan Zizininga weStudio 7 achitaura namuzvare Olinda Chapel. Iye zvino tichikuendesai kuna Praxidus Jeremiah uko muchanzwa chirongwa chechitendero muhurukuro yaakaita naPastor Dale Gurajena vekereke yeFortress of Faith Tabernacle iri muBrooklyn muNew York muno muAmerica.
Ini ndinoitwa mufundisi Dale Gurajena ndakazvarirwa kuZimbabwe kuBulawayo ndikakurira kuBulawayo asi ndakazotama ndikauya kuno kuAmerica gore ra1998 ndakauya ndiri mushumiri ndichizoparidza vhangeri ndokubva ndaramba ndichingoparidza vhangeri kusvika nanhasi ndichikuparidza vhangeri pari zvino ndiri mufundisi wechurch inonzi Fortress of Faith Tabernacle iri muBrooklyn, New York.
Makauya nemhuri?
Ndakauya nemudzimai nemwana. Mhuri yakazowedzerwa. Pari zvino ndine vakomana vashanu, the big family yatakaropafadzwa nayo naMwari.
Munoona kukurisa vana kuno kuAmerica zvine mutsauko here nekuZimbabwe?
Zvine mutsauko chaizvo nokuti zvavanokomberedzwa nazvo zvakasiyana uye kune vanhu vane tsika dzakasiyana-siyana netsika dzatakakura nadzo kuno kazhinji kune vana vasingatereri vabereki vasingatereri vadzidzisi saka hazvisi nyore kuchengeta vana nekurera vana muno munyika ino.
Zano ramungabaire kune avo vabereki vari kutarisana nematambudziko ekukurisa vana muno muAmerica.
Zvandingataura ndezvekuti izvo vasarasa tsika dzavo dzekumusha vachiteedzera zvinhu zvemuno, zvimwe zvacho zvisina maturo. Nekungodzidzisawo vana shoko raMwari rinotoratidza kuti vana vanofanira kunge vachiremekedza vabereki vavo, nokuti izvo zvine chivimbiso ichocho cheupenyu hwakawedzerwa kuti vana vange vachiita respect to their parents. Pane zvakawanda zvinogona kuitwa zviri muno zvinoita kuti vana varasike, asi zvinenge zvichida kuti vabereki varambe vachiita spend time, kuwana nguva yekudzidzisa vana vavo tsika, kwete kungoti vana vadzidziswe neTV kana kudzidziswa kuzvikoro. Nekuti dzimweni dzenguva zvikoro zvemuno zvinogona kudzidzisa vanhu tsika dzatisingawirirani nadzo. Saka zvinenge zvichitoda kuti mubereki adzidzise mwana makuriro anenge achida kuti akure zvakanaka.
Pane zvirongwa zvamunoita here zvekutarisa kumusha?
Pane zvatinomboita zvakafanana nekuita mafundraising ekutumira vana kuchikoro nekumbosanganawo tichinamatira nyika yedu kuti mamirero ezvinhu achinje. Nekuti tinoona kuti ya zviro kwazvo zvinhu zvakaoma kumusha, vazhinji vakaomerwa. Saizvozvo tinenge tichimbosanganawo nevamwe vanhu vemuno masenata kuona kuti tingabetserawo nyika yedu sei.
Nguva dzedu ndodzisatibvumire, mungangotipa vhesi nekushumira?
Vhesi yandichaverenga ndichiri mudozi dudzi rangu nechishona, inobva kumapisarema 27:4, Psalm 27:4, inoti iyo, I have asked one thing from the Lord, and that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of the Lord, to behold his beauty and to inquire in his temple. Zvirinoreva kuti izvo chinhu chimwe chete chandakakumbira kuna Jehovha chekuti ndiwanikwe ndichigara mumba mavo kana kuti mutemberi mavo, ndichitarira kunaka kwavo, ndichivarumbidza, ndichibvunza kutsvaka Mwari nokubvunza direction kubva kuna Mwari. Ndo zvandiroda kukurudzira vatereri kuti kana vaine chinhu chavanoshuva ngavachishuve kubva kuna Mwari, nokuti Bhaibheri rinotaura kuti delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart. Kana ukafarira Mwari, ukafarira zvinhu zvaMwari, Mwari vanozokupawo zvishuvo zvemwoyo wako. Saka ndiri kuda kukurudzira vatereri kuti vasinde muna Mwari, vashuve muna Mwari, vatsvake Mwari. Izvi zvinogona kubatsira munhu wese wese, zvekare zvinogona kubatsira nyika yedu yeZimbabwe.
Aiwa, tinotenda zvikuru pasagura jeni.
Amen. Aiwa, tinotenda. Mwari vakuropafadze, vakuitire zvakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru Praxidus Jeremiah, mutori wenhau weStudio 7, muhurukuro yaakaita naPastor Dale Gurajena veFortress of Faith Tabernacle vari muNew York muno muAmerica. Japraiza Mukambo Mailili kakaimba akabatana nemuimbi ane mukurumbirawo zvakare wekuNigeria anonzi Davido. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Sangano revashandi reZCTU rorwisa kuti mitengo yezvinhu idzikiswe kana kuti mihuro yevashandi yokwidzwawo kuti ifambirane nekukwira kwemitengo uku. Manzwa kubva kuna Praxidus Jeremiah muchirongwa chechitendero muhurukuro yaaita naPastor Dale Gurajena vekereke Fortress of Faith Tabernacle iri muBrooklyn muNew York muno muAmerica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. anokuoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.